chikwata icho chikwata chakadzama zvikuru nokuda kwokuti musangano wezvematongerwo enyika iyo ANC yava namakore zana namasere yaumbwa 108 years. Saka idura rakadzama rezivo rezvematongerwo enyika. Saka iwereshenga chikwata ichochi.
Chii chikuru chamungatarisira kuti chingaburitswa naidzo hwereshenga dzamuri kutaura idzi, Dr. Zembe?
Chikuru chandinotarisa ipapa ndichicherechedza pachimiro chechikwata ichocho zvamabvunza ndechekuti chikwata chakaketwa nedare guru rapamusoro reANC zvinoreva kuti zvisungo zvakaitiwa neboka reANC parakagara musangano vhiki yapera ndizvo zvavari kufamba nazvo chikwata ichochi. Saka ndechekutamba nacho ndechengwamba chaidzo. Chikuru chandiri kuona chichabuda ndechekuti kunyange vamunangagwa nezanupf vakataura kuti Zimbabwe haina dambudziko kana kuti matambudziko. Kuuya kwaita chikwata ichochi chava magashure ichi mucherechedzo uri pachena kuti vakwezwa nedambudziko reZimbabwe. Saka naizvozvo ndinotarisira kuti pane zvichaitika zvikuru nokuda kwokuti Zimbabwe ine rudzi rwakawanda runodarika mamiriyoni mana avanhu vari kujoni vari kupambara kutsvaga kurarama nokuda kwokuti matambudziko omuZimbabwe akadzinga rudzi rwoko muZimbabwe.
Mune tarisiro yekusanganawo here nechikwata ichi makapuwa mukana?
Zviro kwazvo tina maoko akavhurika tinotovagashira namaoko maviri kuti vaita zvakanaka. Kana vaine mukana wokutiona tinovaona takasununguka chaizvo uye tichivagashira norudo rwese rwevanhu veZimbabwe.